Kunyange hazvo paine mutauro kuti vakadungure avo vaive nebhizimisi rekutengesa gasi nekutakura zvinhu kuchengetedza zvinhu zvevanhu vaita bhizimisi ravo zvisina kujeka. Hama neshamwari nevashandi vavo vatsanangura mufi semunhu aishanda nesimba vachiti ndozvakaita kuti vabudirire muupenyu hwavo. Vati Genius munhu akakura achitambura uye aigara achivaudza kuti achashanda zvakasimba kuti awane zvinhu zvese zvaaishaya apo aive achikura. Imwe hanzvadzi yake Juliet ati Genius uyo aive nezita remadonzerwa rokuti Jinimbi akatanga kutsvaga mari achiri mwana mudiki zvekuti dzimwe nguva aitoba shuga kumba kuti anoitengesa kuti awane mari. Atiwo Genius munhu aibatsira mhuri pamwe nemusha zvekuti kufa kwake pavasiya vari pamhene.
Saka Genius akafara endi musi wakazofa very unfortunate. Genius akazvichengeta mhuri. I understand kuti vanhu vari kunzo vari maexpectations avo avanofunga machengeterwo anofanira kuitwa mhuri, but what I want to tell you kuti isaibvutsana nemachengeterwo ataitwa naGenius.
Shamwari dzaGenius pamwe nasekuru vake vaKeni Mubayiwa vatsanangura mufi semunhu aishanda zvakasimba uye aiita zvese zvaaikwanisa kuti awane mari. Vatiwo havasi kufara nekuti vanhu vari kutaura zvakawanda zvekuti Ginimbi aiita chitsotsi nekushandisa nzira dzisina kujeka kuwana mari, vakati vanhu vanofanira kushanda nesimba kuti vabudirire kwete kutaura manyepo pamusoro pemufi. VaMubayiwa vashorawo zviri kubuda pamadande mutande pamusoro pemuzukuru wavo vachiti vanhu ngavashande nesimba kwete kushora nekutaura manyepo pamusoro pevanhu vanozvishandira. Imwe shamwari yavaGinimbi yatiwo inoziva mufi semunhu aishanda nekufara zvakasimba akati manyepo aitaurwa nevanhu kuti mufi aishandisa mushonga kuita mari. Akafa mutsaona yemotikari pamwe neshamwari dzake Limumba Karimu wekuMalawi, Maona kana kuti Michelle Amuli naElisha wekuMozambique. Hama dzevatatu ava avo vakatsva zvakaipisisa zvekutadza kuzivikanwa dzange dziripo parufu rwaGinimbi uye dzati vachavigwa kana ongororo rikiitwa nemapurisa yapera. Ginimbi anonzi aimhanya zvakanyanya apo akaita tsaona, uye mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanhu vanofanira kutevedza mutemo wepamugwagwa zvisinei kuti ndivanani.
There is no need yekuti vanhu vaite play around nenye speeding kana kuti to take no issues with speeding for granted. What it entails is vanhu ngavave responsible on the road irrespective of the class of his vehicle which is being driven by a particular person or a particular driver.
Ginimbi uyo ave nemakore 36 ekuberekwa aifamba nemota yeRolls Royce Wraith apo akashaya, uye munhu aizivikanwa nenyaya dzekumhanya pamugwagwa. Ndakamirira Studio 7 kudombo shava, ndini Godwin Mangulia.